Manera kana kamuri Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu kurume 2022 makateerera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva netsu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chikumbiro chedu kudarisa chiri chekuti mutemo uyu wakaita kuti constitution ichinjwe inova amendments act number 2 uswe parutivi nokuti maitirwa wakaitwa hausi kuenderana nezvinofamba ngezvichiitiwa maringe nemaprocedures akaiswa mubumbiro redu remutemo reconstitution.
Dare repamusoro-soro reconstitutional court ratanga kunzwa nyaya dzakakwidzwa kumatare dzine chekuita nekuvandudzwa kwebumbiro remitemo kana kuti constitutional amendment number 2. Mutungamiri wechimwe chikwata cheMDCT Dr. Thokozani Kupe vokurudzira mapato anopikisa kuti abatane. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden Utaura nasi zvakadzama pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika yavo uye nezviri kuitika kuUkraine. Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro-soro reconstitutional court nasi razivisa kuti richapa mutongo waro panguva yarisina kutara panyaya yakakwidzwa kudare iri nemumiriri wedziva rasekwa mudare reparamende vaBrian Crozier neVeritas yekuti constitutional amendment number 2 ibviswe sezvo yakapasiswa zviri kunze kwemutemo. Godwin Mangudya anotipanyaya inotevera.
Vatongi vedare iri avo vange vachitungamirirwa nemutevedzeri wevatongi munyika Justice Elizabeth Kwaunza vati vachatura mutongo wavo pazuva ravasina kupa mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa muVeritas Valizwe Jamela vaudza Studio 7 kuti vakamirira mutongo wedare nemaziso matsvuku.
Dare harinazokwanisa kupa chisungo charo nhasi. Mutongo wapfuudzirwa mberi. Tingati chisungo chedare chapfuudzirwa mberi. Inonziyo pachirungu judgment ya reserve tichazomirira kuti tinzve kana judgment ya red ndopa tichazodanwa nedare takudzwa kuti dare rinoti chiprimary nenyaya iyi. Chikumbiro chedu kudare chachiri chekuti mutemo uyu wakaita kuti constitution ichinjwe inova amendment act number 2 uswe parutivi nokuti maitirwa wakaitwa hausi kuenderana nezvinofanira kunge zvichiitiwa maringe nemaprocedures akaiswa mubumbiro redu remutemo reconstitution.
Gweta ravamushoriwa vaCrozia neVeritas vatenda ibiti vaudza dare kuti mutemo uyu unofanira kuraswa nekuti paramende yakachikora bumbiro remutemo apo yakapasa bhiri iri. Vabiti vati bhiri rakapaswa neparamende rakasiyana neiro rakaburiswa mugwaro rehurumende reGovernment Gazette rakaendeswa kune veruzhinji. Vati pane zvimwe zvikamu zvainge zvisiri mubhiri rekutanga zvakawedzerwa muparamende pane chimwe chikamu checommittee stage. Semuenzaniso vati zvimwe zvange zvisiri mubhiri rekutanga inyaya yekuti mukuru wevatongi mutevedzeri wake pamwe nevatongi veconstitutional ne Supreme Court vanogona kuwedzera mamwe makore mashanu pabasa kana vasvika panguva yekuenda pamujandigere. Vabiti vati izvi zviri kunze kwemutemo vachiti chikamu 328 chebumbiro remutemo chinosungira kuti chose chinoda kuvandudzwa pamutemo chinofanira kuburiswa muGovernment Gazette uye veruzhinji vanofanira kupiwa mukana wekupa pfungwa dzavo. Vatiwo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatyorawo mutemo nekusaina bhiri iri vasina kuona kuti bumbiro rakatevedzwa here pakupasa bhiri iri. Asi gweta reparamende Advocate Tawanda Zhwarara vati hapana chakakanganiswa neparamende vachiti mutemo yeparamende yeStanding Rules and Orders inocherechedzwa nebumbiro uye paramende inobvumidzwa kushandura mabhiri. Gweta remutungamiri wenyika Advocate Tembingos Magwaliva vatiwo mutungamiri wenyika haana chaakatadza pakusaina bhiri. Kupaswa kweConstitutional Amendment No. 2 Act gore rapfuura kwakamutsa mutauro munyika mushure mokunge mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vashandisa mutemo uyu kuwedzera makore pabasa emukuru wevatongi Luk Malava mushure mokusvitsa makore ekuti vaende pamujandikere. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakudzaika dzere vaudza Studio 7 kuti dare rikatambira chikumbiro chevatatu ava zvinoreva kuti vaMalava vanenge vavakuenda pamujandikere.
Izvo zvireva izvo kuti zvese zvinenge zvakaitwa kubvira bhiri iroro parakaita mutemo zvinenge zvava null and void, kusanganisa nyangwe ivo vakazopinzwawo kana kuti vakaelevhetwa mumaofisa vakapinzwa nekuda kwebhiri irori. Saka zvive zvakureva kuti munhu kana wanga wakazowana basa nepamusoro pebhiri iroririka zvine zvese izvo zvinenge zvisiri pamutemo.
Kunze kwenyaya yavamushoriwa vaCrozier neVeritas, pane mamwewo masangano akaita seLaw Society of Zimbabwe neZim Rights ari kupikisa mutemo uyu muConstitutional Court. Mune imwewo nyaya mudare nhasi, dare iri ratiwo richazivisa mutongo waro panguva yarisina kutaura pachikumbiro cheZim Rights chekuti Constitutional Amendment No. 2 Act ibviswe sezvo pasina kutevedzwa gwara pakuumba mutemo uyu. Gweta reZim Rights vatondirai Batasara vaudza dare kuti mutemo uyu wakapaswa veruzhinji vasina kupiwa nguva yakakwana yekupa pfungwa dzavo, asi magweta eparamende nehurumende anoti veruzhinji vakapiwa mazuva mashanu ekupa pfungwa dzavo. VaBatasara vatiwo bumbiro renyika mutemo wakakosha uye paramende yaifanira kupa vanhu nguva yakareba kuti vape pfungwa dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangoja.
Mutungamiri wechimwe chikwata cheMDCT Dr. Tokozani Kupe vakurudzira mapato anopikisa kuti abatane, vachiti kusabatana kwavo ndiko kuri kupa kuti ZANU-PF inderere mberi nekutadza kutungamira nyika. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatapi venhau Ulawayo nhasi, Muzvare Kupe vati bato rezanupf riri kuramba riine masimba zvisinei nekwavati kutadza kutungamira nyika kwaro. Vakati izvi zviri kukonzerwa nekuti mapato anopikisa ari kuita mazvake mazvake achitadza kubatana. Vati bato ravo rakatora danho rekusakwikwidza musarudzo dzemabielection nekuti havasi kuda kupatsanura mavhoti, uye vachataura munguva inotevera kuti vari kutsigira ani musarudzo idzi. Vati zvakakosha kuti mapato anopikisa neveruzhinji vanoda shanduko munyika vabatane.
It is in this spirit that I'm urging the nation to rally together and to encourage each other to be active participants in national processes, especially in the ongoing voter registration blitz.
Ndiri kukurudzira vanhu vose munyika kuti vabatane, uye kukurudzirana kuti vawanikwe vachida kupinda mune zvinhu zvenyika zvakakosha zvakadai sekunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota uko kuri kuitwa pari zvino. Chokwadi ndechekuti chero tikave nemubatanidzwa wemapato anopikisa, kana kuramba tichingogunununa nezviri kuitika munyika hazvibatsiri kana tisina kunyoresa kuti tigokwanisa kuvhota.
Muzvare Kupe vatiwo pane zvakawanda zvakatadzwa nevatungamiri vemapato anopikisa kubva zvakavambwa bato reMDC, vakati zvakakosha kudzidza kubva kunhoroondo iyi. Vati kupatsanuka kwemapato anopikisa kune chekuita nekushaya hanya kwave kuita veruzhinji panyaya dzekunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota, vakatsinira kuti zvakakosha kuti mapato anopikisa abatane.
Collectively, myself included, we have made mistakes. It is high time we acknowledge and take note of our mistakes and use those mistakes to shape our future.
Isu vemapato anopikisa kusanganisira ini pachangu, pane zvatakakanganisa, uye yasvika nguva yekuti tibvume kuti takakanganisa, uye kuti tidzidze kubva mukukanganisa uku kuti tikwanise kuronga ramangwana rakanaka.
Muzvare Kupe vakurudzira komishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kuti ifambise sarudzo nenzira yakanaka isingaite kuti paive nemakakatanwa vakashora mirizhonga yakaitika pamisangano yebato reCitizens Coalition for Change, vachiti mapurisa anofanirwa kushanda zvakasimba kuti vari kuita izvi vatongwe nemutemo. Mutauriri webato reMDCT inotungamirwa naDouglas Monzora vaWitness Dube vati vanobvuma kuti zvakakosha kuti mapato anopikisa abatane, asi vati Muzvare Kupe ndiwo mumwe vane mhosva yekukonzera kupatsanuka kwemapato anopikisa.
Munhu ane nhoroondo yekupatsanura opposition politics kuti zvinhu zvirambe zvisina kugadzirisikana mu opposition.
Pane runyare kuperwe kuti Muzvare Kupe vari kuda kupinda mubato re-CCC. Taedza kunzwa kubva kune mutauriri webato iri Muzvare Fadzai Mahere asi nharembozha yavo yange isingadavirwe. Asi mutauriri webato re-CCC mudunhu reBulawayo vasuiza Nchirodza vati kunyange hazvo nyaya iyi isati yasvika kudunhu ravo ivo havawirirani nekuti Muzvare Kupe vapinde mubato iri.
Izvinezvi kuti tinzi isusu titumidze zita rekunzi CCC chikonzero ndima ikupe nana Monzura hatitendi.
Taedza kunzwa kubva kumutauriri webato reZANU PF vaChristopher Mutsvangwa pamashoko aMuzvare Kupe ekuti bato ravo riri kutadza kutungamira nyika asi nharembozha yavo yange isingadavirwe. Asi vachitaura pamusangano wekutsvaga rutsigiro rwemabaya election mukwekwe nemusi wemugovera mutungamiri wenyika variwo mutungamiri weZANU PF vaEmerson Mnangagwa vakati mapato anopikisana urongwa hwakajeka hwekuti nyika ibudirire vachitiwo kutadza kutungamira kwemapato aya ndiko kwaita kuti zvinhu zvoondomoke mumadhorobha emunyika mune makanzura emapato anopikisa. Zvichakadaro vaNelson Chamisa mutungamiri webato re-CCC vanotarisirwa kuita musangano wekutsvaga rutsigiro rwemabaya election muBulawayo nemusi wemugovera. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzana Musengi.
Zvichakadaro, chimwe chikwata chebato reMDCT chinotungamirirwa navaDouglas Monzora chadzinga basa meya weguta rechitungwiza vaLove More Michael. Hatina kukwanisa kubata sachigaro webato iri vaMorgan Komichi kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Bato iri rakanyorera gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo kuti vaMichael vainge vadzingwa mubato, zvakapa kuti vaMoyo vazivise kanzuru yechitungwiza kuti vasiye basa. VaKomichi vanga vasiri kudaira nharembozha yavo, asi tabata vaMichael.
Yes, ichokwadi mukoma Zulu kuti ndozvaitika, but zvisinei hazvisi zvinhu zvekuti zvingatikatya madza kana kuzvikana kuti vhundutsa, nekuti yanga iri garoziya kuti ndo kwazviri kuenda kana kwazvinosvika. Yanga ingori nyaya yekuti takangomirira musi, nekuti patakasarudzwa tichivhoterwa mugore ra2018 takavhoterwa tiri mutungamiri wababa Nelson Chamisa. Ende nanhasi ndoo utungamiri watinofamba nawo, ndoo utungamiri watinobhiliva mauri. Uyezve ndinoda kuti ndiitende vagari vemuward 7 nemuchitungwiza avo vakanga vakandipa mandate.
Saka zvinenge zvichifamba sei panyaya yehumiriri muward 7 kana musisipo? Muchaenderera mberi here muchishanda nevagari?
Zvisinei nekuti izvi ndo zvaitika, aucontinue kuramba ndichiseva vanhu vemuward mangu, vanhu vemuchitungwiza, vanhu vakaisa chivimbo matiri kuti tishandire vanhu, nekuti nyaya haisi yaavo vari kuita musengabere zvido zvevanhu, but inyaya yekuti tinge tichiseva mainterest avanhu. Ndo zvaticharamba tichiteera nekuteera donzo rapurezidendi wedu vaChamisa, nekuteera musangano wedu weCCC kuti usimbarare zvakanyanya paground, nekusimbarara kwawakaita nekukura kwawakatoita zvichatifambira mune zvakanaka. Haina hangu hanzi kana kuvhunduka kana kurohwa nehana.
Sei muchidaro?
Nekuti zvavatoita izvi zvakatonaka, kutosunungurwa zvakare tichanyatsoseva vanhu tichiita basa redu pasina zvimhingampinyi kana zvimhingaidzo zvevanhu vanenge vachida kuramba vachiita musengabero wavari kuita.
Meya wechitungwiza vadzingwa basa vaLove More Michael vari parunare muHarare. Vateereri veStudio 7, tine chiziviso chakakosha. Musi wemugovera nesvondo wega wega kusvika musi wa3 kubvumbi tiri kupai chimwe chirongwa cheLive Talk kubva na8 kusvika na9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabaya elections ari kuitwa musi wa26 kurume. Muchirongwa ichi tinenge tichitaura nemi vateereri tichinzwawo kubva kune vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzezvesarudzo nezvematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk mugovera nesvondo. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nasi vaparura urongwa hwemamiriro akaita zvinhu munyika yavo vachitarisa nyaya dzezveupfumi, kuchengetedzwa kwerunyararo munyika mavo uye utano, vachiti vari kubudirira kurwisa chirwere cheCOVID-19. VaBiden vantiwo hurumende yavo ichaenderera mberi ichitemera Russia zvirango zvakaomarara, asi vachipindura Governor Kim Reynolds vekudunhu reIowa vakasarudzwa nebato rinopikisa remaRepublicans kupadivi ravo, vati vaBiden vainge vakundikana kugadzirisa upfumi hwenyika sezvo zvinhu zviri kuramba zvichidhura. Vativo zviri kuitwa neRussia kuUkraine munongedzo wekuti vaBiden vari kutadza kutungamira. Vativo havasi kufara nemadzidzisirwo ari kuitwa vana nhoroondo yenyika muzvikoro, vachiti zvimwe zvacho zvinounza kuvengana. Mukuziya nezvenyaya idzi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata muzvinafundo Moses Rumano vanodzidzisa paFriends University kuWichita kuKansas.
Ndona kuti President Biden wakasimudza zvinhu zvinokosha zvinosanganisira izvo zviri kuitika munyika yeUkraine, inflation, kukwira kwemutengo necoronavirus.
Takaona vachitsinhira nyaya yekuti vari kuda kuti hupfumi hweAmerica huwanikwe huchikwirira. Makapabatawo sei ipapo?
Ipapo pakandifadza chaizvo, nekuti vari kukurudzira kuti zvinhu zvigadzirwe munyika yeAmerica. Zvinokwanisa kuti mabasa anyutswe, zvinokwanisa kuti hupfumi hwenyika yeAmerica hukwirire uye husimuke, uye vanhu vanokwanisa kuwana mabasa vachishanda vachichengeta mhuri dzavo zvakanaka.
Takaonawo zvakare bato remaRepublicans richiuya richinyomba vaBiden richiti utongi hwavo hausi kunyatsoita zvakanaka muno muAmerica, uyezve ndiwo wadzorera zvinhu mumashure. Munoona sei izvi?
Ndozvakanakira utongi hwedhemokirasi, pekuti munhu wese ane kodzero yekutaura pfungwa dzake nekuona kwake. Ndinoona inini maRepublicans aine zvaaitaurawo kuti nyika yeAmerica iri kudzokera kumashure, asi handifunge kuti ndinobvumirana nekuona kwakafanana neikoko, nekuti ndiri kuona matambudziko akaitika akaunzwa necoronavirus akadzotsera zvinhu zveupfumi uye nezvese zvakawanda mumashure. Saka ndinoonawo sekunge maRepublicans anenge ane zvaari kutaurawo sevanhu vachada kuzovhoterwa munguva iri kuteera yatakatarisana nayo pambera.
Takaona vachishoropodza mutungamiri wenyika vaBiden vachiti havana kunyatsosimba, uyezve mabatiro avari kuita zvinhu zviri kuitika muzvikoro haana kumira zvakanaka.
Ini ndinoshanda nezvikoro zvakasiyana zvakawanda, ndinoona kuti zvakaitwa naPresident Biden zvakanaka zvekuti vanhu vadzirirwe kubva mukati mechirwere checoronavirus chanetsa icho. Ndinonzwisisawo hangu zvinotaurwa nemaRepublicans kuti hapafaniri kupuhwa ba kana kuti vanhu vakarirwe wagopfeka zvakadai, asi kana paita chirwere chakafanana nepandemic kureva kuti hachisarudziva kuti uyu muchena here, uyu mutema, uyu anobva kuimba yakapfuma here, kana kuti uyu anobva kuimba isina ba zvakakwana.
Pane zvingadzidzwawo neZimbabwe here pane zvatakaona zvichiitika izvi?
Zimbabwe ine zvakawanda zvainodzidza kubva paState of the Union speech yakataurwa naPresident Biden. Kunyanya-nyanya kuti nyika yeZimbabwe izvimiririrewo mune nyaya dzezveupfumi. MuZimbabwe mungadai muchikurudzirwa kuti tiitewo mafactory, mungadai muchigadzirwa kuti tiite mawarehouse tichigadzira zvinhu munyika yedu yeZimbabwe.
Muzvinafundo Moses Rumano vari parunare kuKansas. Sangano rinoona nezvesarudzo munyika reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rinoti vanhu vashoma pane vaitarisirwa ndivo vakanyoresa kuvhota kekutanga mumwedzi wakukadzi. Chirongwa chekutanga chekunyoresa vanhu kuvhota munharaunda dzavo kana kuti mobile voter registration chakapera nemuvhuro, uye chimwe chiri kutarisirwa kutanga muna Kubvumbi. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 mukuru webazi reZEC mudunhu reMashonaland and West vaAusten Lovu vati vanhu zviuru zvitanhatu nemazana mashanu ane makumi mapfumbamwe nevashanu vakanyoresa kuvhota kekutanga kubva musi wa1 kukadzi kusvikira nezuro.
MuMashonaland and West tave nevanhu vakati kuti varegista. Ndingangoti inini tave netotal vanhu vari kutanga kuregista tine vanhu vari kusvika 6595, varume vari 3649, vakadzi 2946.
Vanhu lovu vanoti pakatanga chirongwa chekunyoresa vanhu vainge vari vashoma, asi vanoti vakabatsirwa zvakanyanya nenhepfenyuro dzematunhu dzavakashandisa kushambadzira chirongwa ichi.
MuMashonaland and West tiri kuona kuti pakatanga chirongwa chekunyoresa ichi, zvatakangoonawo zvakaitika jikerere nyika yose, vanhu havana kuuya neuwandu hwavo. Uwandu hwevanhu hwanga hwakati dererei pakatanga chirongwa ichi. mswa 1 February. Zvakare Zimbabwe Electoral Commission iri kuita maprograms akati one day pamaradio zvakasiyana siyana vachiudza vanhu nezvechirongwa ichochi. Saka izvozvo zvinoita kuti kunyangwe vanga vasina kuwana ruzivo rwakakwana pakutanga pave naro, saka zvakuita kuti vachikwanisa kuuya neuwandu hwavo.
Vanoona nezvesarudzo mubato reCitizen Coalition for Change kana kuti CCC vakuda kwashe chigumo, vanoti vanhu vakawanda vangadai vakanyoresa dai zeki isina kuita zanondega nekuita urongwa hwayo isingabvunze vamwe vane chekuita nesarudzo munyika kusanganisira vemapati ezvematongerwo enyika. Vachiguma vanoti nzvimbo dzekunyoresa dzezek dzainge dziri shoma uye dziri kure nakure zvekuti vakawanda havana kunyoresa sezvo vaifanirwa kufamba mitinhu yakareba.
Vangadai vakaita zvakanaka dai vakanga vaita kuti chirongwa ichi chipinde pawadhi nepawadhi yega yega yemashirani.
Tauri wezanu PF vaChristopher Mutsvangwa vanoti vanga vasati vave neuwandu hwevanhu vakanyoresa kuvhota kuti vakwanise kupa pfungwa dzavo panyaya iyi. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muboka rinoongorora sarudzo rakazvimiririra reElection Resource Center kana kuti ERC vaSolomon Bobosi Bhunu vanokurudzira zeki kuti ishande nevanopa zvitupa kuti zvive nyore kuti vanhu vanyorese kuvhota uye kushanda nevanoita zvekufambiswa kwemashoko. Sachigara werimwe boka revatori venhau reMedia Institute of Southern Africa kana kuti MISA vaGordon Maunganidze vanoti hurumende inofanirwa kupa maresinesi enhepfenyuro dzematunhu kuti vanhu vakawanda vasvikirwe nemashoko akakosha munyaya dzakawanda dzinosanganisira dzekuvhota nebudiriro sezvaonekwa neZEC. Panyaya yekunyoresa kuvhota kwevakaremara, vanhurovhu vanoti havana urongwa hwakasiyana sezvo vasiri panzvimbo imwe chete yavanosangana navo. Vamwe vakaremara vanoti nzvimbo dzekunyoresera kuvhota hadzisvikike nevanoshandisa mawheelchair semuenzaniso. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Vana vechikoro mazana mapfumbamwe nemakumi masere nevatanhatu kana kuti 986 vabatwa nechirwere checovid-19 kubva musi wa15 mwedzi wapera. Pavanhu mazana mana nemakumi mapfumbamwe nemumwe kana kuti 491 vakabatwa nechirwere ichi nezuro, pane vana vechikoro makumi manomwe nevashanu. Nezuro hakuna munhu akafa nechirwere checovid-19 zvasiya vafa nacho kubva zvachatanga kupararira vachingori zviuru zvishanu nemazana matatu nemakumi mapfumbamwe nevashanu kana kuti 5395. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. United Nations inoti vanhu vanodarika zviuru mazana mashanu kana kuti 500,000 vatiza muUkraine vachienda kuupoteri uye vamwe vachienda muupoteri uye vamwe vanhu vakawanda vanonzi vari kuenderawo mberi nekuedza kutiza hondo iri munyika iyi. Russia yakatumira mauto kuUkraine nechinangwa chekuipamba zvapa kuti vanhu vatize munyika iyi vachienda kunyika dzakaita seGermany, Poland, Slovakia neRomania. Vamwe vakawanda vari kuenda muupoteri vanoti vane urongwa hwekudzokera kunyika yavo kana zvinhu zvagadzikana. Vamwe vanhu vanosvika miriyoni imwe chete nechidimbu vanonzi vakatiza misha yavo asi vari muUkraine makare. Mutungamiri wechitsuwa cheZanzibar muTanzania vaHussein Mwinyi vanoti vari kubatsira zvarwa zvekuUkraine zvanga zvichishanya munyika iyi apo Russia yakatumira mauto kunopamba Ukraine. Zvizvarwa zvekuUkraine izvi zvinonzi zvave kupererwa nemari asi vaMwinyi vati vachazvibatsira kusvika zvinhu zvagadzikana kunyika kwazvo. Hurumende yeBritain iri kutarisirwa nhasi manheru ano kudzesera kumusha zvizvarwa zveZimbabwe zvingada kusvika kana kudarika zana zvinonzi nenyika iyi zvanga zviri muBritain zvisina magwaro anozvibvumidza kugaramo kanawo kuti zvakapara mhosva dzakasiyana-siyana. Bazi rezvemukati menyika muBritain reBritish Home Office rinoti pane ndege yatogadzirirwa urongwa uhu uye ichasimuka nhasi manheru kuenda kuZimbabwe. Mutauriri wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reRestoration of Human Rights Zimbabwe vapanyika Karimanzira vanoti ivo nemagweta ari kumirira vanhu ava vanga vari mushishi kuedza kuti vanhu ava vasadzoserwa kumusha. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kademiri weStudio 7 aita hurukuro navakarimanzira kuti tinzwe mamiriro akaita zvino muBritain.
Ichokwadi hakuna kumira mushe. Hurumende yemunomu yakabata zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda kubvira masvondo matatu apfuura. Saka vari kutarisirwa kunzi vanodzorerwa kuZimbabwe nhasi. Pane chartered flight yakabhukwa kuti iende nhasi manheru anhasi. Tiri kuedza nepatinogona napo kuti tione kuti tingavabatsira sei kuti vasunungurwe. So far tabudirira kuti vamwe vasunungurwe tichisenza nehama dzavo dziri kunze, asi kune vazhinji vachiri panjodzi yekuti vangangoendeswa nhasi mero.
Vamakwanisa kuti vasunungurwe vangani uye zvikonzero zvipi zvaita kuti vanga vachisunungurwa?
Vandinoziva pari zvino igumi nevaviri, asi ndo vandinoziva inini chete. Kune vamwewo vanotogona kunge tisingazivi. Vazhinji vacho vasunungurwa chandiri kuona apa ndechekuti vanhu vanenge vane mhuri, vazhinji vane mhuri muno, vanogona kunge vane mudzimai nevana. Kwozotiwo vamwe vanenge vane nyaya dzavo dzanga dzisina kunyatsopera zvakanaka dzekupotera munomu, magweta avo akwanisa kuzvisimudzira futi. Saka pakadero kana isati yanyatsopera, munhu anobva asunungurwa. Ndingati ndo mapato maviri akwanisa kusunungurwa ivayo.
Vari kudzoserwa kumusha ava zvikonzero zvipi zvanyanya kuti vange vachidzoserwa kumusha?
Chikonzero chikuru chatiri kuudzwa ndechekuti vazhinji vavo vanenge vari vanhu vaya vanonzi vakambopara mhosva, angava makore kana gumi apfuura kana riini. Kana munhu akangopara kachimhosva, vanobva vati iwewe unhu hwako hauna kukodzera kuti unge uri munomu, saka taakukudzosera kumusha kwako. Ndo vazhinji vacho. Asi kune vamwewo vasina kana kamhosva kavakapara vari kudzorerwa nokuti vanga vakangogara munomu vasina nyaya yavakaendesa kuvanhu vemutemo vemunomu kuti vatsvage ugaro hwemunomu.
Zviri kukanganisa zvakadii magariro evana veZimbabwe muBritain izvo zviri kuitika izvi?
Zvinokanganisa zvikuru, nekuti mukarangarira kuti mukurarama kwatinoita munhu haungori munhu uri wega, unenge uchitori nemhuri. Chero usina kana vana kana mudzimai, asi kuti isusu tiri vanhu vatema tine mhuri, vangava vana sekuru, vazukuru nechi yetinoti extended family iya, uye unenge wakatovaka ukama nevamwe vakawanda zvizvarwa zveZimbabwe nevamwe vemunomu futi. Saka kuenda kwemunhu mumwe chete kunokanganisa vanhu vakawanda chaizvo, veukama, matsawira, shamwari, vanhu vaanoseenza navo. Kunokanganisa zvinhu zvakawanda chaizvo. Kunokanganisa futi nevamwe vari kune dzimwe nyika kana vari kuZimbabwe kwacho.
Ivo vari kudzoserwa kumusha vari kupiwa here mukana wekuti vange vachirongedza zvinhu zvavo zvavanenge vaunganidza muBritain imomo?
Kwete, iroro ndorimwe dambudziko ratinotori naro rokuti munhu anongonobatwa, kubatwa kwavanenge vakaita anenge akaenda achinoripota. Pane mutemo unenge uchiti unofanira kupota uchiita kunoripota. Munhu anongoenda achifunga kuti ari kuripota, achidzokera kumba obva atongobatwa ipapo, obva atoendeswa kudetention. Hapana mukana wokuti unonorongedza zvinhu zvako. Saka vazhinji vacho ndosaka muchizoona vamwe vachizonge vane mabhegi, machangani bhegi, vanenge vatopuhwa ikoko kudetention kuti angoisa zvinhu zvaainazvo ipapo padhuze neipapo. Vamwe vacho kana akaita laki anogona kungowanawo hama inomuvigira, asi kazhinji panenge pasina mukana iwoyo.
Mutauriri wesangano reRestoration of Human Rights Zimbabwe vapanyika Karimanzira vari parunare kuBritain naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu cheDiaspora Forum na8pm chatinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, tiri kutaura nezvezvizvarwa zveZimbabwe zviri kudzingwa kuBritain uye hondo iri kuitika kuUkraine, ukowo kune zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7 pm pamasaisai anoti 909 am 4930-13860 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mifaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Murave zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dze isindebele.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 2 kuMbindito 2022 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli welinye lamacele awe MDCT Nkosazana Thokozani Khuphe uthi ukudabuka phakathi kwamabandla aphikisayo yikho osekuphe ibandla lezanu PF ithuba lokuqhubeka libusa.
Kukhona ke abangakusola mhlawumbe, kodwa ke mina ngibona ungathi le ndoda eUbiden ivele yafika selibila lelibhodi kuncane ekade engabe sakwenza.
Sethula umbiko oqakathekileyo we-State of the Union. Umongameli Joe Biden wele Melika uthe uphumelele ukuthola usekelo lwamazwe omhlaba ukuthi asole eleRussia. ELeRussia lihlasela ngamandla eleUkraine okulabantu abedlula inkulungwane ezimbili 2000 asebefile selokhe kuqhamuke impilo ngeviki edluleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kona lo umsakazo. Umkhokheli welinye lamacele awe MDCT Nkosazana Thokozani Khuphe uthi ukudabuka phakathi lokungabambani kwamabandla aphikisayo elizweni yikho sokuphe ibandla elibusayo elezanu PF ithuba lokuqhubeka ngombuso ongathakazelelwa ngabaningi. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Lokho kuphume emhlanganweni umkhokheli welinye lamacele awe MDCT Nkosazana Thokozani Khuphe awenze lentathelo izindaba eMedia Center kobulawayo lamhlanje. Udokotela Khuphe uthi lokho kuvezwa sobala impumela yokhetho olwedluleyo olwenziwa ngomnyaka ka-2018.
In Bulawayo, for instance, it was for the first time since 2000 that the mainstream MDC vote was below 50%, whereas the combined MDC vote would have crowned 58.1%.
Singakhangela ukhetho luka 2018 eMathebeleni South, Mathebeleni North lakobulawayo kuyaveza obala ukungabambani kwamabandla. Ungakhangela kobulawayo kusukela ngo-2000 ibandla le-MDC laba lamavoti angaphansi kwengxenye yekhulu ekhulwini. EMathebeleni North i-MDC Alliance yathola amavoti akusilinganiso sokungamashumi amathathu lesikhombisa ekhulwini, kuthi MDCT yathola okungaphansi kwechumi ekhulwini. In 9.5% uhlangene kwakusiba yi 47.3%, okusho ukuthi ibandla lezanu PF sasingalinqoba nge 7.8% sihlangene. Elupane West Nkayi South lenkayi North uhlangene, MDC Alliance le MDCT vote yabo ihlangene ibiza kuba nkulu kulezanu PF ngoba ibingaba lesigaba eziyisificaminwembili kwalitshumi lantathu kwakhona.
Osaziya ezombusazwe umnumzana Efincube ugcizelela okukhulunywe nguMakhuphe.
Ijoyi upolitiki kalisebenzi, akula kufunganani ijoyi uthuba nangisamkhulumisi kuze kube phakade laphakade. Namhlanje liyaxabana kusasa libe ngabangani, yingakho kumele abantu bahlale belamathuba ukukhulumisana. Amabholoho upolitiki kayatshiswa, kusasa umngane uyisitha, isitha ngomngane. Kuhlala kunjalo, abantu bababambisane, badinge ukubambana, badinge ukubumbana. Ukunqoba kuzadinga ukuthi babambisane basebenze bendawonye, kungakhathalekile ukuthi bona bake bahlukana ngokwembono kusiya phambili.
Umnumzana Elfas Mashaba ilunga lezanu PF enketha uthi bona abalani lokwenzakala kumabandla njalo akubahluphi.
Yabona abantu abavele bephelelwe. Labangazi behlale behlangane. Asiboni ukuthi kuzaphumana. Thina ezanpiyo sizathatha kuke. Akula lapho esizathiya khona. Ngabantu abakhanya ukuthi kathesi baphelelwe njengoba nje ukuthi baphelelwe. Kanti kambe njengoba lamhlakula TPC, lamhlakulana, labantu beZimbabwe ayelikhangele ukuthi landela njani abantu abangala qiniso abangamanga wani ndawo.
Isikhulumi se-CCC kwaBulawayo umnumzana Sweven Chiroza uthi akamthembi uMakhuphe ngenkuthazo yakhe.
Thina njengeprovince kwaBulawayo asikahlali phansi ukuthi sicubungule leyo ndaba ukuthi sibe lesinqumo esisodwa. Okunye namhlanje nguye osekhuluma ukuthi amabandla ebambane, ngibona ngani kukhona azama ukuthi asimbokode ngakho. Ngoba ngo-2017 uBaba uTsvangirai wasungula i-alliance eyalwisa ngumama Makhuphe, waze wahamba e-court wathatha ibizo le-MDC elwisa yona i-alliance. So namhlanje ukuthi abuye esithi yena ufuna ukuthi amabandla ebambane, angimthembi, asimthembi.
UZulu uyakuncoma ukumanyana kwenkokheli yamabandla aphikisayo ikakhulu emhlubulweni emaNdebeleni, ikhuthaza abalandeli ukuthi kungakhathalekile ukuthi basekela liphi ibandla lezombusazwe, okuqakathekileyo okwamanje ukuthi babhalisele ukuthola ilungelo lokuvota kanye lokuphuma ngobuningi ukuyavota ngezikhathi zokhetho. Mhlaka 26 Mbimbitho izwe liya kukhetho libuyisela inkokheli zekhansili ledale lephalamende ezazixotshiswa ezikhundleni ngendaba zokudonselana kumabandla aphikisayo. Ngasikhathi sinye abe-commission eqondisa ezokhetho eZimbabwe Electoral Commission baphakathi kohlelo lwabo lokubhalisa abantu ukuba bathole ilungelo lokuvota olwe-voter registration kulungiselelwa lokubumba izigaba ezintsha zokhetho luka-2023. Ngimele iStudio 7 ngikwaBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Izakhamizi zakoBulawayo ziyengqaba ukwamukela umthetho okhangelelwe ukwethulwa nguhulumende osahlaziywa okwamanje ozalawula ukusebenza kwenhlanganiso yezizimeleyo we-PVO Bill. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvele namhla emhlanganweni wabekomithi yedale lephalamende e-Parliamentary Portfolio Committee on Public Service, Labour and Social Welfare kwaBulawayo, ebihlose ukuzokuzwa imbono yabantu ngokuphathelane lokusebenza kwenhlanganiso ezizimele zodwa. I-PVO Bill yethulwe edale lephalamende ngabezanu PF ngolwezi womnyaka ophelileyo besithi ihlose ukulawula ukubhaliswa kwenhlanganiso ezizimeleyo kanye lokuzenqabela ukuba ziphatheke kwezombusazwe. Izakhamizi zakoBulawayo ziveze sobala ukuthi azivumelani leziqondiso ze-bill leli, zisithi ukungenela kukahulumende kuza kwenza ukuthi iningi liswele usizo. Umnumzana Sondlwane Dube, umhlali wakoBulawayo, uthi uhulumende uhlose ukuthathela uZulu amandla okuyinto engavunywa isisekelo sombuso.
So i-bill lay in terms of our principles of accountability, ila ma principles are right, i-adoption principles are right, but indlela abayibeke ngayo ye errong, indlela abayibeke ngayo yokuqinisa amandla yokubeka amandla emuntwini eyi-1 okuhulumende, ikanti constitution yethu iyadivide ama powers between uhulumende nama institutions akhe. So nxa sokwenziwa kanje uhulumende uzosiba lamandla amaningi, aba lamandla amaningi uyakwanisa ukuxotha iloba ubani osebenzayo. So i-bill lay yona ngayo kumele ithathe isikhathi ngokuconsult.
UNkosikazi Wayne Dube ophuma kunhlanganiso yabantu abakhubazekileyo uthi akungaguqulwa umthetho okhona ngoba inhlanganiso ezizimele zodwa zibaphathisa kakhulu ukwedlula uhulumende.
Kanti thina njengabantu abakhubazekileyo sisebenzisene ndawonye le-Ministry of Social Welfare nale ekhulunywayo, but asikaze sibone i-result e-tangible ebuya masinya futhi from bona. Sicina sithola usizo kuma-PVOs ethu, sicine bayanika usizo mayelana ngokuthi ungowephathi iphi, njalo futhi izinto zabo zenzakala eHarare kakhulu emahofisi. Njalo ama-PVOs lawa asiniki imisebenzi thina njengabantu abalama-disabilities.
asitholi ukuqhatshwa ngoba kulama discriminations akho nakulokukhangelana naphansi but ama PVOs ethu la asiqatshe ngelandaba lokuthi ngile disability enjani so sina sithi hayi abame kancane uku amend ibili leli sisebenze ukuthi lesisebenza njani.
Unkosikazi Busi Masina isakhamuzi semagwegwe old koBulawayo uthi kayisiyo mfihlo ukuthi uhulumende kenelisi ukuphathisa uZulu.
Ngisebenza kakhulu labantwana abangamankazana labomama. Bethola kakhulu uncedo luvela kuma-NGOs. Kulabantwana abaningi ade sebephumile esikolo. Bakhona abanye njalo kade bekhona esikolo kodwa belezinswelo eziningi. Bancediswa ngama-NGOs kubuyela esikolo athengele ibhuku athengele iuniform athengele yonke into lezi nsuku futhi ngilabanye abantwana abafika 425 abangamankazana bancediswa futhi ngenye-NGO akade beswela imfundiso yokuthi vele khona ukukhula kuyini so uhulumente angafuna ukuthi athi yena osethatha kumbeni ama-NGO abe phansi kwakhe kuyayenza ukuthi abantwana abaningi baswele uncedo ngoba yena ngokwakhe uhulumente wehlile ukuthi abagcine abantwana laba.
Umnumzana Nehemia Cholulwa umhlali wakoBulawayo uthi abameli abafakwa nguhulumende kabafezi injongo yabo yokumela abantu.
Uhulumende ubenabantu ade batrusta kakhulu ade bathemba ukuthi bangabaranela into leyo kodwa kwabe sabe sesinanzelela ukuthi amaminista amaningi balobungudlu bayathi ma sebekhona laphana abasakhangeli into abayilandela phana ukuthi bezomela abantu so into leyana ayisoze iphume kahle so with this PVO bill esikhona le izenza ukuthi abantu babe lodubo oluningi kulabantu abaningi abagogekileyo kulabantu abadubekayo abantwana abaye ezikolweni lanxa ama-NGOs belakho ubudlwangudlwangu ababuyenzayo laphana nalaphana but uzananzelela ukuthi a little bit of it bayayithatha beyihambise lapho imele ibe khona.
Laloba iningi likaZulu lingathakazeleli ibill leli, umnumzana Victor Ncube umhlali wakoBulawayo ulombono owehlukileyo. Yena uthi uhulumende lenhlanganiso ezizimele zodwa kumele baxhasane ngoba bele njongo eyodwa yokusebenzelana labantu.
Ngifisa ukuthi ibill leyi iphumelele ngoba umsebenzi wama-NGO injongo yawo le-government injongo eyi-1 ukusebenzela abantu ngoba kulabantu phakathi bemela abantu behamba labantu. Inkinga esibuye sibe khona ema-NGOs ukuthi banika ama-youth imali yokuthi bethenge utshwala bebanike lokudla kulokuthi bebanike imali yokuthi kusasa ngikwanise ukuzithengela lezo zinto ngikwanise ukuzenzela yami imali ngingadiphendi kiwo ngokuthenga isikolo. Why imali yena ingahlanganiswa le-government ukuthi sibekwazi ukuthi siyabuya ngapi lapho singaqashi understand and futhi sibaleke athi ibhilina le sizathola ukuthi i-government la ile ngqondo ebalulekileyo kulekhu njalo futhi is good for the people.
Kodwa imihlangano eyenziwe ngabe committee yephalamende le ngaphambilini eHarare laseRusape ibika imisiwe ngamalunga ebandla leZANU-PF. Nginele iStudio 7 koBulawayo ngingubathabile Masuku.
Ibandla lama-Republicans eMelika lithi ukuhlaselwa kwelizwe le-Ukraine ngele-Russia umlando kamongameli Joe Biden ngoba isehluleka ukuphatha kuhle udaba lobudlelwano lamanye amazwe. Lokhu kuvezwe isiphathamandla saleli bandla unkosikazi Kim Reynolds ephendula umbiko we-State of the Union address owethulwe ngumongameli Biden izolo. Unkosikazi Reynolds unike umzekeliso wokususwa kwamabutho kwele-Afghanistan ngomnyaka odluleyo othi kwabangela ukubhubha kwezinye izizalwane zeMelika nisa amanye amazwe. Uthe umongameli Biden ongoyebandla lama-Democrats wavumela ukuthele Ukraine lihlasele ngendlela aphatha ngayo izijeziso eziphathelane lamafutho ephethulo kwele-Russia. Kodwa umongameli Biden uthi uphumelele ukuthola usekelo lwamazwe omhlaba ukuthi asole ele-Russia. Asizweni ingxenye yamazwi akhe.
It will not engage in the conflict with Russian forces in Ukraine. Our forces are not going to Europe to fight Ukraine, but to defend our NATO allies in the event that Putin decides to keep moving west. For that purpose, we have mobilized American ground forces, air squadrons, ship deployments to protect NATO countries, including Poland, Romania, Latvia, Lithuania, and Estonia. And as I've made crystal clear, the United States and our allies will defend every inch of territory that is NATO territory with the full force of our collective power. Every single inch.
Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Uma sibuka umsuka walempi, sizakhumbula ukuthi sekulesikhathi eside lempi yaqala ukuphehleka. Yebo kambe ama-Republicans kukhona angakusola kuBiden, kodwa ke uBiden ufika vele ibhodo eselibila. Ngoba lento la eqala khona iqala lemuva lapho amazwe eNATO aqala khona ukwephula isivumelwano esenzeka phakathi kwabo neRussia ngesikhathi ukudilika kweSoviet Union. Isivumelwano kwakuyikuthi amazwe eNATO sikhuluma lapha ngamazwe aseEurope, iBritain, iCanada, iAmerica. Akufanele bechele ukudlula eGermany. Babevumelana ukuthi ukutholakala kokuhlangana kweGermany kuzoba nje iGermany yonke iphelele ezoba ilunga leNATO. La amanye amazwe wona awukwazi ukuba ngama-members eNATO. Kodwa siyabona ukuthi ngokuhamba kweminyaka leso sivumelwano saqala ukwephuka. Yikho ngithi mina uBiden uvele wathola leli bhodo selibila. Uma ngabe kuwukuthi kade sekufika ukuthi sebese-Ukraine, ngoba kade sekuyi-Ukraine kuphela kumazwe wonke ayengaphansi kweSoviet Union ebesisele ukuthi ibe yi-NATO.
Kahle kahle kuyini okufanele ukuthi ngabe uMongameli Biden wakwenza kumbe ngabe elemelika liyakwenza ngale impi?
UBiden bekufaneleke mhlawumbe ukuthi ubengayigwema impi ngokuthi agqugquzele lamazwe ase-Europe ukuthi kuvunyelwane ukuthi iNATO, i-Ukraine ayisale ingabuthathi ubulunga. Lokho kukodwa ngiyacabanga ukuthi kade kuzayihoxisa impi. Kodwa lapha esikubhekile yikuthi i-America isenkingeni yokuthi iphunyukelwa yikuba usikhondla-khondla emhlabeni, njengoba sesibona nje i-China iza ngamandla. Ngalokho bafuna ukwakha kabusha ukuma nokubuseka komhlaba. Lokho ngesiNgisi abakubiza bethi phecelezi i-New World Order. Kodwa ke uma bekwenza lokho bafuna ukuthi ivune bona baqhubeke kuyibo abaphethe umhlaba. Kukhona ke abangakusola mhlawumbe, kodwa ke mina ngibona ungathi le ndoda uBiden ivele yafika selibila leli bhodo kuncane ekade engabe sakwenza. Kodwa ke futhi ukuphela kwayo bafuna ukuthi ivune bona noma ngabe kuwukuthi i-Ukraine ihluliwe.
Lo umnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe esixoxelayo eseJohannesburg kwele South Africa. ELeRussia lihlasela ngamandla eleUkraine okulabantu abedlula inkulungwane ezimbili 2000 asebefile selokhu kuqhamuke impilo ngeviki ephelileyo. IReuters News Agency ibika ukuba eleRussia lithi abantu kumele bebalekele emadolobheni ngoba lizaphosa amabhomba amakhulu azabhidliza inkamba zebutho lezinye. Kodwa uMongameli Zelensky waleUkraine uthi abantu bazilwela, ngakho-ke abayindawo. Ibutho lakweleRussia elilezimota eziningi eziphandle kwedolobho leKiev lithi zizaqhubeka inkulumo zokuzama ukukhomisana umlotha loba lingasozelekele ukubhomba emadolobheni kulezakhiwo ezihlala abantu esezibhonjwe emadolobheni amaningi. Abadabuka kwamanye amazwe labo sebebalekile elizweni leli bayaphephela kwelePoland, Romania, Hungary lamanye amazwe. Odabuka eZimbabwe yofunda kweleUkraine umnumzana Lyson Moyo utshele iStudio 7 ukuthi usefikile kweleHungary labanye bakhe ababa obalekele eVenistia National Medical School. Unkosikazi Monica Mutswangwa, umphathintambo kahulumende obona ngwethulwa kwembiko, utshele iphephandaba leThe Herald ukuba sebehlenge izizalwane zeZimbabwe ezedlula ikhulu 118. Asizweni uCape Sidube weStudio 7 exoxa lengcwethi kwezombusazwe uMnumzana Bongani Mkhwananzi ngalolu daba.
Udaba lweRussia neUkraine impela ludaba olunzima kakhulu ngoba kuyakhanya ukuthi iRussia ayizimiselanga ukuhangwa ngamazwe alamabutho eNATO. Ende kudala iRussia izama ukuchasisa lokho emhlabeni ukuthi izothatha izinyathelo impela ezilukhuni nxa kuyukuthi izibona isigonjolozelwa ngamazwe alamabutho eNATO njalo esengena cishe kumeni. Kodwa ke kuluhlupho ngoba thina njengezizalwane zeZimbabwe kukhona izifundi ade zikhona lapho eUkraine esezizithola sezistranded sezidinga uku-evacuatewa. And njalo ke sicabanga ukuthi ke uhulumeni waseZimbabwe kumele naye abone ukuthi uzosebenzisa amandla ubani noma amaqhinga bani ukuthi azisuse lezo zifundi ngokuphangisa zingakaze zizonakalelwe or zimoshakalelwe kumbe zilahlekelwe zimpilo zazo. Kukhanya kulula ukuthi zizame uku-evacuatewa via iPoland ma kuyikuthi ingxoxo zama-analyst anything to be best by. So kodwa-ke izizalwane zeZimbabwe ezifunde e-Ukraine sekuzomele zibone nje ukuthi akusho ukuthi for now iy'nhlelo zemfundo zisase-suspended kuze kubonakale ukuthi impi lesiqhamukile izophelela ngaphi phakathi kwe-Russia ne-Ukraine, ngoba kuyacaca ngempela ukuthi i-Russia ayidlali madobhe lapha ibhizi impela iyahlasela.
Lo Mnumzana Bongani Mkhwananzi ngcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Live talk namhla kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asabehlala kwamanye amazwe. AbeZimbabwe abafisa ukuvakatshela kwele Botswana kodwa bengafuni ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 sebezabhekana lemigoqo emitsha ngemva kokuba lelo lizwe liqinise imithetho kwabangenayo. Intatheli izindaba iStudio 7 umqondisi Dube usetholela lolu daba eseHabron kwele Botswana.
Ele Botswana liqinise imithetho yalo yezempila kahle eye public health order ngokugcizelela ukuthi izethekeli kumele zitshengise ubufakazi bokuthi zihlatshwe ijekiseni ye COVID-19. Labo abangahlatshwanga balakho ukuhlatshwa ijekiseni le kungela mbadalo emngceleni, kodwa abangafuniyo bazakwalelwa ukungena kwele Botswana. Umthetho okhitshwe ngolwesihlanu uhulumende weBotswana uthi kodwa labo abazatshengisa ubufakazi bokuthi akumelanga behlatshwe ijekiseni bengavunyelwa bengene. Lokhu kuza ngesikhathi inhlanganiso ezimela ilungelo loluntu zikhala ngokuthi ngesinqumo sakhe uhulumende weBotswana usebamba ngamandla ukuthi abantu behlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Umnumzana Thapelo Ndlovu owe-Community Media Foundation uthi akukho emthethweni ukwalela umuntu ukuthi angene elizweni uma engafuni ukuhlaba ijekiseni.
Maybe you can talk of other measures that will persuade them to do that. But to go as far,
ungakhuluma ngezinye indlela zokuthi abantu behlabe, kodwa ukuthi walele abantu ukungena elizweni ngenxa yokuthi abahlatshwanga akukho emthethweni.
Inyathela leBotswana lakho ulimaza iningi leZimbabwe, ikakhulu abaphila ukuthenga bethengisa impahla. Isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association unkosikazi Debra Mkhasa uthi uma kulomthetho kweleBotswana kumele ulandelwe.
Kumele sikubone sikuunderstand ukuthi yinto yelizwe yinto yomhlaba wonke. Njalo sakuvuma ukuthi nxa simele sisebenze kumele sizilandele lezo ziqondiso. Njalo lezo ziqondiso zingayitshongo ukuthi nxa sesizenzile ukuhlatshwa ukuthi nyabe nihlabele unazi bani kumbe nusazi bani kumbe niyabe nihlabele ilizwe lenjani. Lokho kuhlatshelwa ukuthi wena ngokwakho uzivikele.
Umkhasa uqhubeke esithi kungalimaza ikakhulu abenkolo ezingahambelani lokuhlatshwa.
Singazi kulalabo kulalabo abalenkolo ezijiyeneyo. So nxa ungathi kumbe you are affected ngesimiso leso isinqumo esikhulunywe yiBotswana sokumele udlalele khatshana phela. Njalo ngizwile futhi lokubona ukuthi nxa ulesiqiniseko sokuthi kawumelanga uhlatshwe kumele uproduce kumbe incwadi ezawutshenisa konoko kumbe nobufakazi obuthize.
Kusenjalo leBotswana lithi kubuyiselwe eZimbabwe isidumbu edlule amakhulu amathathu i-305 inyakenye. Wezempilakahle emngceleni weRamokhabane unkosikazi Kinana uDavid uthi kunani leli abalikhulu babulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Unkosikazi Soneni Dubo ubhizimusi yokuphathisa imuli ngesikhathi sokufela uthi isimo se-COVID senze ukuthi kube nzima ukuthi bahlawule imali zemfa inyanga ngenyanga.
Before COVID, inani belingani liphezulu kakhulu. Abantu bebhadala futhi kuhle ama-funeral schemes abo. Kodwa ke i-COVID ithe ifikile yasihlasela, inani lingani lehlile kakhulu ngendaba zokuthi iningi labantu bebephelelwa yimisebenzi. Ngiyakhuthaza abantu ukuthi kuba kuhle ukuthi nxa useganyeni ukwanisa ukuthi kwakhona ube le-funeral scheme ukwenzela ukuthi kube lula ke nxa ubani ungayenzakalelwa ungehlelwa yimfa uyabulakho lapho uqalela khona.
Kule nani eliphezulu ligcina lingcwatshwa kule Botswana ihlobo sehluleka ukuhlawula indleko zokuwisela isidumbu ekhaya. Lonyaka akukhangelelwanga ukuthi kube lesidumbu eziningi esikhathi i-COVID-19 isidedile, njalo iningi kwele Botswana selithole ijekiseni yokuvikela umkhuhlane lo. Ngingumqondisi Dubo wendaba ze-Studio 7, ngisabron kwele Botswana.
Uhlandla lethu lendaba zezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Uhulumende weLibid Lithane ukhangelelwe ukubuyisela ikhaya ezizalwane zeZimbabwe ezedlula ikhulu ezancitshwa ubuphepheli kumbe ezake zadala amacala kulelo lizwe ngomnyaka ophelileyo. Kulezinye njalo izizalwane zeZimbabwe ezabuyiselwa ekhaya ekuthiwa zadala amacala kulelo lizwe. Indiza mtshina isusa abantu laba ikhangelelwe kusuka namhla ebusuku. UChris Gande weStudio 7 uxoxa lesikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe Zimbabwe, ezihlala kwele Bilitani e-Restoration of Human Rights Zimbabwe, umnumzana Phanyika Karimanzira ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Angitsho liyakwazi ukuthi amaviki amathathu adlulileyo uhulumende walapha eBrithani ebamba izizalwane zeZimbabwe bezifaka kuma-detention besenzele ukuthi bababuyisele eZimbabwe. Lezi izizalwane zeZimbabwe eziyabe zilapha kwele Brithani zingakabi lelungelo lokuhlala lapha esingathi yi-stay. So ababanjiwe laba iningi labo yilabana abanye bangikhona baba lamacala kudala kodwa baphike ejele baphuma. Abanye yilabana ade bengasela ndawa esemaphepheni amaphepha esezandleni ze-home office. So abantu laba sekukhanya vele sebezahanjiswa namuhla kule flight ezasuka namhla ntambama iqonde eZimbabwe. Kodwa sizama ukubalwela iningi labo ukuthi baphume bangahambi. Sisenza la magqweta sikhuluma labo sizama futhi lokukhuluma le-home office. So sizibona ngazathi iningi labo baza sizakwanisa ukuthi bangahambi kodwa abanye bazahamba. I-flight ngiyanamhla ntambama Wednesday 2nd March 2022.
Bona bangaki abantu abakhanya bezaxotshwa njalo ungasitshela ukuthi belokhu bekhona yini abanye abazalandela bona lapho?
Ukuthi bangaki abantu laba abazahanjiswa namhla ku-flight yanamhla asikwazi iqiniso. Sizwa ama number achiyeneyo. Saqala sisizwa kuthiwa badlula ikhulu lamachumi amabili. Kodwa namhla sibe sisizwa kuthiwa bangafika amachumi amane. Mina engikhulume labo engingatsho ukuthi ngiyakwazi ukuthi base baku-detention abafiki amachumi amabili namahlanu. Kodwa simbona ngazathi mina bazabe befika kubo amachumi amahlanu mangaphambanisi khonapho. Kodwa cabanga ukuthi iningi labo abasoze bahambe sizakwanisa ukuthi baphume.
Bona abadabuka eZimbabwe abahlala khona ngapho kwele Bilitani batheni ngodaba lolo?
Iningi lezizalwane zeZimbabwe ezihlala lapha kwele Bilitani ziyakhonona ziyakhala kakhulu ngokuhanjiswa okwenziwa abanye bethu eZimbabwe behanjiswa i-home office esingathi i-deportation. Vele ludaba olubuhlungu indaba eyenza ukuthi khona sonke abantu babambene ngayo nale ndaba ngoba ibuhlungu kakhulu. Umuntu ma ebuyiselwa eZimbabwe engumuntu osele wahlala lapha eBrithani kweminyaka eminingi, abanye baphosa bafike 20 years, uzachiya imuli lapha, izihlobo, achiye umsebenzo, achiye into eziningi. njalo lapha ababuyiselwa khona indawo abasuka khona kudala bala ukuthi bazaqalisela ngapi. So izizalwane zeZimbabwe ezilapha kwele Britain zibambene ngalo nalolu daba, asithabi asikufuni vele ukuthi abantu babebuyiselwa eZimbabwe, sikhona ngakho kakhulu.
Lo mnumzana Phanyika Karimanzira isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bilitani, e-Restoration of Human Rights Zimbabwe. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-London. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.